Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vavimbisa vanhu vokuwedza kuti kana vakasarudzwa somutungamiri wenyika vachasimudzira dunhu rewedza kuitira kuti vagari vemudunhu iri vasatambudzike sezvavari kuita pari zvino.
Takaro takagadzira haka kuri kumadhorobha kutikuindodzisa anonzi masmart cities nemasmart town. Munoona wedza vatoda kusumudza wedza kuti vite dhorobha chairo rakasumuka nokuti tiri kudecentralize anonzi devolution. Haufani kuenda kuHarare for anything. Unofana kutapirirwa pano pawedza. Ndopanenge pane mufaro. Ipo pano paseni meriza pamatownship aya paradzwa. Tomatanga asumuka pane morari vanhu vachiona kuti pane upenyu. Government must not be something we look for. Government must look for you. Inofana kunge iri padoorstep pako ngoti gogogoi ihurumende. Kwato kusvika kuti kumadhoe hurumende gogogoi kurakidza kuti you do not have a people-centered government. Yanduka kunzai mukangoti tipei mukana. Tipei mukana. Tipei mukana.
Vachamisa vatora mukana uyu kutenda mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe chete nomutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nebasa guru ravakaita mukurwira rusununguko rwenyika. Asi vachamisa vaudza vaviri ava kuti vachisiyira matomu kune vechidiki vanokwanisa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Chisa baba chisa. Aiko munoneza mudhara Chiwenga ungaita gamba rehondo mbiri. Munhu anoita gamba rehondo imwe chete. Hondo yerusununguko tinotenda vachiwenga tinotenda vamunangagwa makarwa nana vamugabe. Apa makarwa apenyu chisiyiraiwo vapfana vechidiki tipedzise. Nyika inake munakirwe nenyika musati masiya nyika ino.
Vaudzavo vagari vokuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa nyaya dzemari kuitira kuti munyika musashandiswe mabond notes.
Tsinga dzenyika hadzisi kufamba ropa nekuti dzakagwamba. Sei dzakagwamba takaisa mari isiri mari. Bond note haisi mari kunyeberana kuti mashizha ava mari. Hakuna mari inovhuvha, hakuna mari inoshisha. Toda kusandura ipapo pandirungopinda musi wa 31 mapedza kuvhota ini ndotoganda kuzeta house musi wa 30 chaiwo muchiri kuvhota nendapo bva musi wa 1 August bond noti toti bye bye toitira manyaradzo toitira magadziro hatichadi kuzwa zvebond noti munyika yeZimbabwe tobva tauya mari chaiyo chaiyo vanhu vomboshandisa USA voshandisa maranzi voshandisa mapula kwenguva diki tobva tazoudza Zimbabwe dollar tagadzirisa productivity. Takadzirisa gori teredu kuti build the reserves edu. US dollar nerapasi pe Zimbabwe dollar. Pamakore macho macho matoita ane US dollar. Risingeri 2 is ne 1 dollar.
Vachamisa avo vanogara vachitaura kuti nyaya yemigwagwa vachiti ichagadzirwa kunge spaghetti vatiwo vachasimbaradza nyaya dzekurima kumaruwa kuitira kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka. Vachamisa vati hurumende yavo ichawanisa varimi vese matarakita kuitira kuti vasashandise mombe pakurima.
Tiri kuda kuti agriculture chiregere kurima nemombe mombe nedzemukaka nenyama. Rimai nematractor taita a tractor per village program. Kana tichikwanisa kutenga mota dzekukambe nadzezano, why are we failing to buy more cars nematractor zvekuti vanhu varimire? Why are we failing kutenga maambulance tichikwanisa kutenga dzekambe? Magonyeti ane mukomana wangu tini maka anodii kuatenda kuti ndatengesa magonyeti ndakuisa tractor per village vanhu varimirwe ari jute roster. Nasiri kwa mai John, mangwana yari kurimwa kwa mai Philip, mangwana yakwa baba trainer. Iwo anditi. Vanhu vorimaka. Towedzera nozi yield per hectare. Zvatinobudisa kubva mugore ndizobuda. Vanhu vobva ku subsistence agriculture vaenda ku commercial agriculture.
Vachamisa avo vari pamakakatanwa nemuzvare Tokozani Kupe panyaya yokuti ndiani chaiye mutungamiri weMDCT zvichitevera kushaya kwavamogeni zvangirai muna kukadzi gore rino vatora mukana wemusangano wokuwedza kuudza madzimai kuti hurumende yavo ichasimudzira upenyu hwevanhukadzi sezvo varivo musimbuti wenyika.
Vagadzira nyika iyi Kwa kutambuti kwa nesunu sika vani kutambuti. Vanika mazimai, mai mtiniri. Vanenda mbuzi kwa guru mfunge. Mai ndio wanocha kura uni. Mai ndio wanenda kutsimi. Mai ndio wanenda kumunda kuna sakuru. Mai ndio wanocha kucheketa vana. Mai ndio wanocha ketura wana kutu wainde kuchikoro. Mai ndio wanocha mbuzi kwa zegu chikana impa uti imire ndia mai. Tunakurerusa upenyu wema zimai mmaruwa. Nekukazira kuti mvura iwe inowani kwa ziri nyore. Mageta wani kwa ziri nyore. Mikwagwa inge ripedo ziri nyore. Kuti upenyu we mzimaine upenyu we ano garamaruwa. Unge waka wandu swa.
Vacha misa vapedza kutaura vachivimbisa vanhu kuwedza kuti hurumende yavo ichagadzirisa zvipatara nemakiriniki kuitira kuti vanhu varapwe nyore.